This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 29, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni, Jonga Kandemiri, nichiitei zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanotengesa mumigwagwa vanoti vari kuenderera mberi nekuita basa ravo zvisinei kuti nguva yakatarwa nehurumende yekuti vange vabuda mumigwagwa yapfuura.
Kunetsana kuramba kuchienderera mberi muzanu PF izvo zvinonzi zvava kutemesa musoro vaMugabe.
America inotumira dzimwe nhumwa dzayo kunoona mamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesera mumigwagwa yemukati medhorobha reHarare vanoti nhasi zvinhu zvanga zvakangogadzikana semazuva ose, kunyange hazvo zuva rakanga ratarwa nehurumende rekuti vange vabuda mukati meguta rakadarika nechishanu chapfuura. Mukuru werimwe sangano revanotengesa ava, reNational Vendors Union Zimbabwe, vaSamuel Wadzai, vanoti ivo nenhengo dzavo havana dambudziko rekuti vabude mukati meguta. Asi vanoti vanoda kuti zviitwe nenzira yakajeka inogutsa munhu wose. Vanotiwo havasi kutambira urongwa hwekanzuru hwekushandisa vamwe vanhu vanozivikanwa kuti vane chekuita nenzvimbo dzekutengesera kana kuti maland barons kunyoresa vanoda kuwana pekutengesera pamwe nekuunganidza mari inonzi inozoendeswa kukanzuru. Kanzuru yakazivisa kuti ichabatsirwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police kubvisa vanhu migwagwa kana vakasabva paipera nguva yakatarwa. Asi hapana zvati zvaitika kusvika pane ino nguva.
Tabata meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni kuti tinzwe danho richatorwa nekanzuru yavo. Asi vatiti vabati mangwana vapedza musangano wekanzuru uyu kuti vaone kuti voita sei nenyaya yevanhu vari kutengesa migwagwa ava. Gurukota rezvemabhizimisi madiki nepakati amai Stembiso Nyoni vaudzawo Studio 7 kuti bazi ravo richatangawo rapedza urongwa hwekuona kuti vanhu ava vangaiswa papi pekushandira rozoti rotarisa zvekuti vabviswe munzvimbo dzavari kushandira pari zvino.
Ngatinzwe hurukuro yataita navawadzai pamusoro penyaya iyi.
Vanotengesa mugwagwa varimo, sokutaura kwatagara tingoita kuti hapana kwavari kuenda. Kana zvese zvipingaidzo zvatiri kuona panyaya iyi zvisati zvagadziriswa, varimo vari kutengesa zvavo murunyararo vachitsvagirawo mhuri mari yokuti vararame nekuti vana vaende kuchikoro.
Ko, nyaya yekunyoresa yatinonzwa kuti kanzuru iri kukurudzira kuti vanhu vange vachinyoresa kuitira muzowana pekushandira?
Pane process rokunyoresa riri kuita, asi dambudziko ratava naro nderekuti sekutaura kwatanga tagara tichiita kuti process iri raakupindirwa nembavha. Ndo zvataona zviri kuitika mumastrits emuHarare kunyanya. Mbavha idzi ndo atinoti mastrits barons aya. Tinoshamisika kuti Street of Harare yabvumira mbavha idzi kuti dzinge dziridzo dzinoita process irori. Mastrits barons ndo ari kurejista vanhu muHarare. Asi National Vendors Union tinoti aiwa, ibasa recity council kurejista vanhu nokumeka sure kuti vapinda munzvimbo dzinenge dzichivakwanira dzichiri kufamba zvakanaka.
Asika tinonzwa kuti hurumende yakazivisa kuti kanzuru chete ndo inofanira kunge ichitora mari.
Isusu seNational Vendors Union yagara ndokumaonero edu kuti isusu hatinachokuita nokurejista mavenda kuti ange ari mudatabhesi remakanzuru aya, kusanganisira kanzuru yeHarare. Ipasa remakanzuru iwaya seHarare kuti arejiste vanhu vanatsokuziva kuti vanhu vangani varizvo. Bati tambudziko ratiri kuita naro muHarare nderekuti kune vamwe vanhu vari kudya mari kupfurikidza newawa mastrits barons. Saka vari kuvapa mukana wokuti vaende Hondoita zvekuzvipresenta senge vanhu vane simba kereki kuti tisito kuregistrai tisino kufaita kushandira then mavenda otanga kuvhunduka otanga kuvapa mari ndo maonana tikuzvita kitofarare ngaitiane nazvo
matimasvitsa here chinyunyuto icho chikukanzuro
kubva kare mukoma wangu inyaya yatatongochema nayo kuti regai izvi zvisaiti pane pavakatomboda kuita process rokuti iwa wamaspace baron acollecte mari then wozoenda nayo mari kusitofara tikazviramba sanational vendor scheme ese aya anonzi 17 ari kuti hanzi mavenda ngaende kunzvimbo kwatakubva nehurumende vaichemera kuti tipei isu titore mari kumavenda tozokuvigirai tikaramba sanational vendor union ndo zvimwe zvati zvavakativengera izvozvo tiri kuzviramba sitofarai toda kuvabatsira kuti vakwanise kukolekta mari zvisina vanhu vamwe vanodya vasi zvisingazobatsiri mavenda ngavabvise maspace barons avo anovadiko
mukuru werimwe sangano revanotengesa mugwagwa renational vendors union zimbabwe vasamuel wadzai vari parunare muharare nestudio 7 direct from washington the voice
of america Zvino hazvina kumira zvakanaka mubato reZANU-PF kunyange hazvo bato iri rakadzinga mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nevamwe vanodarika gumi uye kumisa kuva nhengo dzebato vanhu vanosvika makumi masere nemapfumbamwe. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vakaudzwa kuti mubato umu mapindwa napongwe zvakare sezvo poita kurwisana pakati pevanhu vanozviti vari kutsigira vateedzeri vavo vaEmerson Mnangagwa uye vapelekezera mupoko. Bepanhau reSunday Mail rinoti vaMugabe vakaudza vechidiki mubato ravo kuti nhengo dzebato ravo dzinofanira kumira kutaura nezvekuti ndiani achavatsiva kana vasiya chigaro. Asi vakuru mubato iri vaudza Studio 7 kuti kunetsana kunotyisa kuri kuenderera mberi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hakuchina munhu ari kutaura nezvekugadzirisa upfumi sezvo magurukota ari kupedza nguva yakawanda achirongerana dhende. Vamwe vakadzingwa mubato vakaita sevaive gurukota rezvedunhu remasvingo vakuda kwashebhasikiti vanoti kunetsana kuri kukonzerwa nekuti vanhu vakatora zvigaro zvevanhu vakadzingwa havana rutsigiro rwevanhu. Vabhasikiti vanoti vari kutambiswawo chamutavanhava naamai Shurai Mahofa vakatora chigaro chavo avo vave kuvatorera chimwe chikamu chepurazi ravo vachishandisa varwehondo yerusununguko.
Ndoza zviri kutaridza chaizvo nekuti ukaona vanhu vakati vana DA vakauya vachitora simba rina minister welands kuti vava kuti tava kukutorera munda ndoti mazviwanepi honzi tavudziwa namai Mahofa kuti nyorai tsamba iyoyi chete mutore purazi rabhasikiti muri dii hanzi tatora idzodzi 155 hectares dzamunadzo dzegrazi tiri kuda kupa vanhu mavillagers motora 153 kwandiri mavillagers pavanofudzira mombe dzavo panoganhurana nemurungu unonzi Billy Rottenberg. Billy Rottenberg une over 300,000 hectares dzemwenezi range. Havadi kundotora 4,000 hectares kuti vape mavillagers. Vanoda kutora 153 kwandiri. Kuda vanoda kutora zvose nemukadzi wangu nevana kuti vagoti vanhu vagotanga kuvenga basikiti. Zvava kutowedzera kubvisa rutsigiro kumusangano weZANU-PF asi zvichiitwa nevanhu vanofunga kuti vanotsvaka kuwana masimba vamwe vanotsvaka kuti dai vava ivo vachazoti kana purezidendi voti ndava kuretire handichadi votora ivo but vanoziva kuti vanhu vazhinji havavatsigiri
saka patotorwa chimwe chikamu chepurazi renyapa
dai vanga vane simba rokutora taiti vatora but kungomanikidzwa kuti vaite zvinhu zvisiri pamutemo munhu une simba rokutora purazi rangu ndiminister of lands.
Vaive gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashebhasikiti vari parunare kumwenezi. Asi amai Mahofa vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekunetsana mubato reZANU-PF dzakapera nekudzinga kwaamai Mujuru nevamwe vavo vakaita zavabhasikiti. Mai Mahofa vati hurumende iri kutora mapurazi akakurisa zvisinei kuti vanhu vakaita savabhasikiti here.
Vanhu vose vari kukatirwa mafarms iko zvino akakurisa panyaya dzeanodikamwa yatoti DDC kana wanga une purazi rine ma2000 1000 so isiri ranch rino kamurwa wozirwa tavane size yepamu 500 yemafarms. That is kana size yekutika nhanu. Saka nyika yezo ichakatwa. Veni kwaita kuti kana muri ku innovation kutwa kunzinde. Saka tendera kukamba 20 hectares. Inodiwa mvura. Kuti vanhu vakawanda vabenefite. Saka izve country wide thing haiwe kwakechete.
Ko iwo zvavari kuti hanzi aiwa va Billy Rottenberg vatori neprize rakakura kudarika ravo dai variwo kavachekerwa.
Haripi.
Hanzi pedyo nekuprize kwavo kwavari kuti vakatorerwa uko.
Prize ra Billy Rottenberg haizi prize ka. It's a business inoitwa ethanol. Ranopuwa size according to ethanol plant yari kuti yeye kuchitumba yeye. Ndoye ari kuita ipapo kwake uko kusine naye. And the brother, Billy Rottenberg, will go pure. They know the DPZ. Rane Matado is our Rango Rashalano, that is the government.
I'll see the factionalism.
Ah, Kana, which I know that I was okay to have a reason. And I got a little mum dog, what
Gurukota runoona nezvedunhu remasvingo amaishuva emaofa vari parunare kumasvingo kwakare.
Vamwe vashandi vakuru vaviri vedare reparamende yekuAmerica vari kushanya munyika nechinangwa chekuongorora kuti zvinhu zvakamira sei munyaya dzekodzero dzevanhu nedzimwe nechinangwa chekushandura mutemo wekudyidzana kwenyika mbiri idzi weZimbabwe Democracy Recovery Act kana kuti ZIDERA uyo wakadzikwa muna 2001. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhaumo Harare nhasi vari kutungamira chikwata chevarume vaviri ava vaGrigory Simpkins avo vanhu vemukuru wevashandi muUS House Subcommittee on Africa, Health, Human Rights and International Relations vati pane zvakawanda zvakashanduka kubva pakadzikwa mutemo uyu uye wave kuda kushandurwa kuitira kuti uratidze zviri kuitika muZimbabwe. VaSimpkins avo vari kushanya negweta rekomiti iyi vaPiero Tozzi vati kunyange hazvo pane zvakashanduka zvakaita sekuti Zimbabwe yakabvisa mauto ayo kuDemocratic Republic of Congo pane zvizhinji zvisati zvashanduka. Vati hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu vatori venhau vari kumbunyikidzwa pamwe nevemabhizimisi. Vati izvi zvinofanira kugadziriswa kuti nyika mbiri idzi dzikwanise kufambidzana pasina kutemerana zvirango. Vati America inoda chose kuti Zimbabwe ibudirire uye mutemo weZidera wakanangana nekuita izvi kwete kubvisa hurumende pachigaro. Vanoti kana nyika ikaita sarudzo dzakachena vanhu vanogara zvakanaka uye panoita kudyidzana nedzimwe nyika pasina mutauro. VaSimpkins navatozi vatiwo zvakakosha kuti mapato anopikisa munyika apinde musarudzo vachiti kana akasapinda musarudzo zvinoreva kuti haazokwanisa kupikisa kana kutsoropodza chitsotsi chinoitika musarudzo idzi sezvo anenge asingazive chikiribidi chinenge chichiitika musarudzo. Asi mutauri webato guru rinopikisa reMovement for Democratic Change inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaObert Gutu vati danho ravo rekusapinda musarudzo rakanaka chose uye vanoda kuti patange pave neshanduko yemandorokwati pamutemo yesarudzo. Vati hurumende yeAmerica yakasununguka kuongorora kuti zvinokodzera here kuti idzane zvakare nehurumende yeZimbabwe. VaGutu vaendera mberi vachiti semaonero ebato ravo hurumende yeZANU PF haikodzeri kunge ichiwana rutsigiro kubva kunyika dzine utongi hwejekerere.
Saka tinoti isu sebato guru MDC hatinga vaudze zvokuti vaite maAmericans asingoda kuti ivo sevanhu vanokwanisawo kuzvionera voga ngavauye vaongorore vataure nevanhu vose vomuno munyika anonzi muchirungiwa maopinion leaders vaone kuti zvinokodzera here kuti hurumende iyi yehunyania inotungamirirwa naMugabe inganzi pari zvino yachinja maitiro ingava hurumende inonzi yaakuita zvakanaka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi sezvo mutauri webato iri vaSimon Kayamoyo vange vasiri kudayira mbozha nhare yavo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimiririra vaFortune Gwaze vati Zimbabwe inoda chose kudyidzana nenyika dzakaita seAmerica asi yave kunyara kungoita zvinodiwa neAmerica kuti ukama ugadziriswe.
Zimbabwe inenge ichida kuratidza iri bato yekuti America ndiyo yatozouya kuti izoita hurukuro idzi, kuti izoita kuti ichinjurudze mutemo yayakaisa, nekuti vanenge vachitaura ivo kuti America ndiyo ine zvairi kuda muZimbabwe, asi Zimbabwe haina zvairi kudawo kuAmerica, sezvo ichitaura kuti iyo Zimbabwe yakuita mutemo yakaita sana Lucist policy ichidyidzana nenyika dzana China.
Chikwata chavaSimpkins chakatarisirwa kuita musangano nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, makurukota ehurumende, masangano anoshanda akazvimirira, pamwe nemapato anopikisa kuti chione kuti zvinhu zvakamira sei munyika panyaya dzekodzero dzevanhu nezvimwe zvakasiyana-siyana. Kushanya kwechikwata ichi kunotevera musangano wakaitwa nekomiti yavaSimpkins kuWashington pamusoro peZimbabwe mukutanga kwemwedzi uno, pamwe nekushanya kwechimwe chikwata cheState Department chaitungamirirwa nemumwe mukuru wehurumende yeAmerica mubazi iri, Dr. Shannon Smith. Komiti yavaSimpkins ndiyo komiti yakabatsira mukunyorwa kana kuumbwa kwemutemo weZidera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Gwaro raburitswa nebazi rinoona nezvekudyidzana kuAmerica nedzimwe nyika reUS Department of State reongororo yakaitwa muZimbabwe gore rapera rinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe kwakanyanyisa zvikuru munyaya dzekutochwa kwevanhu, kumbunyikidzwa, kusungwa pamwe nekushungurudzwa kwevanhu vasiri nhengo dzeZANU-PF. Gwaro raburitswa nhasi iri rinoti mitemo muZimbabwe inoshandiswa zvine rusarura mukati. Rinotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumajeri, uye minda ichiri kubvutwa, uye vanhu vari kubviswa munzvimbo dzavanenge vagere. Gwaro iri rinotiwo hurumende haisi kutora matanho anokodzera mukuranga vanotyora mitemo, zvikuru mauto nevatsigiri veZANU-PF avo vari kutyora kodzero dzevanhu pasina zvavari kuitwa.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Pane bambu raputika muguta guru reEgypt Cairo rikakuvadza motokari dzanga dzichiperekedza muchuchisi mukuru wenyika. Muchuchisi uyu anonzi akuvara muchiitiko ichi pamwe nevachengetedzi vake vaviri. Kuputika uku kwaitika munzvimbo inogara mbozha yeHelipolis. Hapana atabuda pachena achiti ndiye akonzeresa kuputika kwebhambu iri.
Hurumende yemuBurundi yaenderera mberi nhasi nekuita sarudzo dzenhengo dzeparamende zvisinei kuti mapato anopikisa aramwa kupinda musarudzo idzi. United Nations neAfrican Union dziri kushushikana kuti sarudzo idzi dzichange dzisina kumira zvakanaka. Vanhu vashoma-shoma vaonekwa vachienda kunovhota.
Vatsigiri veMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwevaimbo vameya weMutare vaMishek Tofa Mangwana Kagurabadza. VaKagurabadza avo vari kutarisirwa kuigwa mangwana kuManika Bridge vakashaya mangwanani emusi weMugevera vari muHope. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vakatanga Vanhu vakawanda vanoti kufa kwavakagura badza kunorwadza sezvo vange vakatarisira kuti vaizoramba vachibatsirwa navo kunyange hazvo vange vasisiri nhengo yeparamende mushure mekunge vakakundwa namuzvare Irene Zindi veZANU-PF musarudzo dzemuna 2013. Mumwe wevagari vekumutasa South vakabatsirwa nemufi mazuva avange vari MP wenzvimbo iyi amaileleni Mwamuka vanoti panguva yavakabatsirwa vakange vaparadzirwa musha mazuva echirongwa chemuramba tsvina vakapiwa pekugara nezvimwe zvekushandisa.
Takagara paprovhinsi wakagura badza tanga tisina kana chikafu chero zvekupfeka zvekufuga zvese vaitibatsira ndiwo tiri paprovhinsi nehospital zvese ndiwo vaiona. Wakazotisimudza wakatiendesa kucouncil yemutasa district.
Mumwe mugari wemudunhu iri amai Rebecca Chimuka vekutsvingwe kuupenalonga vanoti vanonzwa kurwadzikana zvikuru nekushaya kwavakagura badza.
Taapa kanzuro takagarapo for 4 years. Tagara 4 years takanga tisina kugara zvakanaka, takanga tine dzimba. Dzimba dzataigara idzi taita dzekushare mhuri nemhuri. Vamwe vaitogara mutende, vamwe vachigara mushedhi. Saka tazobva ipapo ndopatakazotsvagirwa mastensi naakagura badza ndobva vazotitsvagira patiri kugara pari zvino.
Vakagura badza avo vange vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vange vari munyori mubato reMDCT mudunhu reManicaland. Mufi ane chikoro chinozikanwa nekuti High Tech College Mamutare uye nemumaguta madiki Rusape nekuChipinge. Nhengo yeMDCT National Council vaGiles Mutsekwa vanoti bato ravo rarasikirwa zvakanyanya nekushaya kwavakagura badza.
Ndoda kuti nditi ndine urombo hukuru kumhuri yekwakagura badza nekutisiya kwaita Gamba Guru Misheki Tofa Mangwana Kagura Badza ndio vanga vari provincial secretary wedu wemovement for democratic change. And isisu wemovement for democratic change tarasikirwa zvikuru zvikuru kuru. Unoyeuka kuti mhuri yeZimbabwe ichikutondera kuti Misheki Kagura Badza akaita maheadlines pavanga vachiri meya weguta reMamutare.
Mundingina wakagura badza vapo kagura badza vanoti mufi akangofuma akashaya. Mufi anonzi anga achinetsikana nechirwere cheshuga. Veruzhinji kubva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana uye vemachechi vange vari pamba pemufi kupamastoni vachichema kushaya kwavo. Mufi uyo ari kutarisirwa kuvigwa mangwana kumusha kwavo kwamundenda kumanika bridge asiya mudzimai tsitsi nevana vatatu. Vakagura badza vakashanda zvakasimba mukuvambwa kweMDC muna 1999. Muna 2002 vakasarudzwa kuva meya weMutare. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Muchikamu chedu chinotarisa nyaya dzehutano, nhasi tiri kuzeya nezvezvirwere zvisingatapuriranwe izvo zvinonzi zviri kubata pamwe nekuuraya vanhu vakawanda munyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti gore rapera vanhu vemuZimbabwe vanosvika zvikamu 31 kubva muzana vakafa nezvirwere izvi. Zvirwere izvi zvinosanganisira gomarara, zvirwere zvemoyo, zvemapapu nezvirwere zveshuga. Zvimwe zvirwere zvinonzi zvakaurayawo vanhu zvisingatapuriranwe zvinosanganisira zvirwere zvinokonzerwa nekusadya zvikafu zvinovaka muviri nezvirwere zvinokwanisa kuwanikwa mushure mekunge madzimai abatsirwa. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura nachiremba anoshanda akazvimirira Dr. Douglas Gwatidzo kuti tinzwe nezvezvirwere izvi.
Zvirwere zvinonzi non-communicable disease ndo zvirwere zviya zvisingatapuriranwe kubva kune mumwe munhu zvichienda kune mumwe munhu, zvichireva kuti hachisi chirwere chekuti ukagara padhuze nemunhu ari kukosora unobva wachibatira ipapo kana kuti ukagumana nemunhu unobva wabatira ipapo. Zvirwere zvekuti zvinongouya zvakaita seBP, zvakaita sezvirwere zveshuga nemamwe mukinzas. Hakuna chinonzi chikaenda pane vanhu vakawanda unobva wapowane BP, hazvirevi kudaro. Inongouya zvichienderana nekuti mwiri wako wagara uchanzvichaita BP here kana kuti kwete.
Pane zvingaitwe neveruzhinji here kuti vavasawanikwe vachibatira zvirwere izvi?
Zvinoitika ndezvekuti zvirwere izvi zvirwere zviya zvinonzi zvinouya nekunge uchitedzera upenyu husina kusika kurudzire kupakumire kusimba kwenyama kushira kuti upenyu huya wekuti munhu anongomuka agere kana kuti achienda kubasa kungomuka achipinda moto driver achienda kubasa achisvika kubasa ikoko anoswera agere achingosimuka achienda kubathroom kana achienda kulunch kwacho ikoko anonodya zvikafu zvese zvinobikwa chiripo ripocho zvinobikwa nemafuta akawanda machips aya anenge achinyiminya mafuta zvakadero izvo zvinokurudzira kuti zvirwere zvacho zvinge zvichiitika
panyaya yezvikafu zvikafu zvipi zvingadyiwe nevanhu kuti vasawanikwe vachizobatira zvirwere izvi
chikafu chinokurudzirwa chikafu chechi chatinoti raw foods unrefined foods chira kuti chikafu chisina kufanogaiwa kudhara chiya tikutarisira kuti kana iri nyama inyama chocho inenge isina mafuta akawanda inobikwa ichibhoiliswa kwete kuti inokandwa mafuta kubuda imomo ichichururuka mafuta kana iri nyama ikagochwa zvese kana kubhoila zvinenge zviri nani asi kana wakatarisa iro yekudya iyaya inenge ichikurudzira kuti ukapota chihafu chipimu chapakati pakati charimwe saidi chinenge chiri unenge uri muriwo mavhegetable aya magreen vegetable inogona kunge ari mavegetables anarepa anachomoriya anakovho kana kuti macarrot chaiwo kana magreen beans ange zihafu yacho ichiita ichinge iri mavegetables ini imwe kota yoita starch imwe kota yoita protein munodaro unoona kuti unenge watozvigadzirira kuti usanyanya kuwana makalori atoti makalori akawanda tiri kumumiri anova anokurudzira kuti mwiri ungotutuma uchiita unge munhu akasimba iwosi makusimba simba kwekwere kunokurudzirwa namuchidzii mazuva ano wakasimba chaizvo wachiona une chimiri zombe hakukurudzira kana tichitarisa zvirwere zvingatapura necommunicable disease
avanga vari chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Douglas Gwatidzo vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM nhasi tiri kutarisa mashoko akataurwa nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai ekuti bato ravo rakazvipira kushanda nevose vane muonero pamwe nebato ravo uye kuti nguva yakwana yekurwadziswa kwevatsigiri vavo pasina zvavanoita vatsvangirai vakataura mashoko aya pazuva rekurangarira zvakaitika musi wa27/10/2008 apo vatsigiri vebato ravo vakapondwa zviuru nezviuru zvikakuvadzwa mushure mekunge paitwa run off yesarudzo dzemutungamiri wenyika
kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai
tombotarisa maperero akaita mitambo yenhabvu mukupera kwesvondo Dynamos yakakunda Highlanders 3-2 pamutambo uri kutaurwa nezvavo zvakanyanya munyika. Nekuda kwekuti paita mutauro uyu, Zifa Refreezer Committee inonzi yamisa basa mumwe weaibatsira muridzi wepembe vabongani gadzikwa vaive linesmen avanonzi vakasimudza mureza apo Highlanders yainge yanwisa chibodzwa vachiti munhu ainge amwisa ainge ari offside. Pane imwe mitambo yakapera yakadai FC Platinum 4, Buffaloes 1, Haumine 2, Wange 1, Cholocho 1, Flame Lily 1, Chapungu 0, Wawa 0.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message nemawhatsapp amunenge matumira kuno kustudio 7
yekutanga inoti thank you Jonga blessing and all studio 7 team ndini Nepias Chuma ndakazomuwana mwana wandaitsvaka ndakabva ndafonerwa nemhuri yokuhurungwe pasina 2 minutes mabva kuverenga tsamba yangu ndinokumbira kuti munditendere mhuri yehurungwe kunyanya vekuchiroti tinofarawo mukoma Nepias Chuma kuti makakwanisa kubata nemwana wamaitsvaga
aiva vateereri nguva ndoine shanje tokubatai mangwana sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi
vanotengesa migwagwa vanoti vari kuenderera mberi nekuita basa ravo zvisinei kuti nguva yainge yatarwa nehurumende yekuti vabude mugwagwa yakapfuura nechishanu
kunetsana kuramba kuchienderera mberi mubato rezanu PF izvo zvinonzi zvava kutemesa musoro vamugabe
America inotuma dzimwe nhumwa dzayo kunoona mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na Chris Gande munhau dzechirungu.